Kunyanga azo mnandari mange minano wa shuma wala kuzoonekana ne Mufi vataura pagungano iri vapa nurondo ya kasimba ya Mufi vachita akaita basa guru pakurwira rusununguko uye aiva munhu ane rudo achida kusimudzira veruzhinji. Vataura vakamirira mhuri vaKenis Gova vati baba vavachinga Dhuwe vaive mufundisi, asi vaDhuwe vakaenda kuhondo nekuda kwekuona kuti zvavaidzidziswa mumhuri mavo nekukereke handizvo zvaiitika, sezvo panguva iyoyo vanhu vatema vaidzvinyirirwa nevachena.
Iyena njengova wamunya kuvazali vake ukuti kupirwa njani,
sezvo aive akadzidza kubva kuvabereki vake kuti vanhu vanogarisana murudo nekutaura chokwadi nguva dzose, ndizvo zvinhu zvaive zvakakosha muupenyu hwake. Ndichakumbira kuti unhu ihwohwo hwekutaura chokwadi nekugarisana zvakanaka nevamwe vanhu zvisave zvinopera kumhuri yedu yekwaDhuwe.
Hanzvadzi yemudzimai wavaDhuwe vaLizwe Maposa vaudza ruzhinji kuti imwe hanzvadzi yavo yakaroorwa navaSipepa Ngomo vakambove mumwe vevakuru vakuru vebato reMDC uye vasetsa vakawanda pavati zvisinei nekuti vaDhuwe navaNkomo vaive mumapato ezvematongerwo enyika aive Makarasi Onani, vaviri ava vaiwirirana. VaMaposa vati vanotenda hurumende nekupa mukwasha wavo ruremekedzo rwegamba renyika.
Iti not declare him but his actions and character declared him.
Haana kuita zvekunzi uri gamba, asi zviito zvake neunhu ndizvo zvaita kuti apiwe ruremekedzo urwu. Ndakamirira vekwaMaposa pamwe nehazvanzi yangu. Ndinoti Mwari vakomborere vanhu vose ava kubva kumativi akasiyana-siyana enyika.
Mtezeri wameya weguta reulawayo wa Edwin Jovu. Webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vati vaDhuwe muna yewe nechido chekuti muvulawe muye nebudiriro.
Waikona kutaura naizi sinei kuti ii angari kubokaripi weuru kubokaripi munu waishikika vahari totaura zvinhu zvakasiyana siyana zvokuvaka nyika kuvaka dhorobha reulawayo.
Kunyange hawo vasina kumbove nechinzvimbo muchikwata chenhabvu cheHighlanders, vaDhuwe vaive mutsigiri mukuru wacho. Nengo yebodhi reHighlanders vaElkana Dhuwe vati chikwata chavo charasikirwa zvikuru nekuti vaDhuwe vaive denhe reruzivo kunyanya munyaya dzekuti chikwata ichi chiite mari. Nengo yeZANUPF uye vaimbove mumiriri wevhungu mudare reparamende vaOmega Svanda avo vakambovewo nhengo yebhodhi reHighlanders pamwe nebhodhi reZifa vaudza Studio 7 kuti vaDhuwe vaipa dzidziso yakakosha mune zvematongerwo enyika pamwe nemuutungamiri hwenhabvu.
Ini ndikangoti Highlanders yanga iripo napapachina ndakabai kurasikirwa kwataitwara papachina, handizivi kuti taita sekuHighlanders. But chakanaka ndechekuti papachina vakatrena vanhu vakawanda vakapa dzidziso kuvatungamiri veHighlanders.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa muNational Railways of Zimbabwe amai Aina Dhuwe Kaguru vati sekambani varasikirwa zvikuru sezvo vaDhuwe vaive nhengo yebhodhi ravo. Kusarudzwa kwakaitwa vaDhuwe kupinda mubhodhi reNRZ mugore ra2022 kwakakonzera mutauro wakawanda, vamwe vachiti izvi zvairatidza pachena tsika yehurumende inotungamirwa nebato reZANUPF yekuramba ichipa mabasa akakosha kuharidzo fanzirofa. VaMarshall Muzamindo mumwe mugari wemuvulawayo vati vaDhuwe ndomumwe wevashoma vanga vasara vane nhoroondo yakajeka yekuve murwi wehondo yerusununguko ane mutsindo kunyange zvavakarwira zvisiri kuzadzikiswa.
Wafawanaka ichokwadi, asi chinongozobuda pachina ndicho chekuti nyika yavasiya handiyoba nyika yavakarwira. Vasiya vanhu vachitambura, vanhu vari munzara.
VaDhuwe avo vakashaya musi wechina muvulawayo mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheitsvo vakambove mukuru weZimbabwe Defence Industries kwemakore makumi maviri nemaviri uye vakambovewo gurukota rezvevarwi vehondo yerusununguko. Vasiya mudzimai amai Nomatemba Dhuwe vana pamwe nevazukuru vane chitsama. Mufi anotarisirwa kuvigwa nemusi wechitatu kuNational Heroes Acre muHarare. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Kudzanai Musengi.